Ungwepela zabethini emekusanganyatesa mazuvano tataona kuti tava ne maelekezo edu zvakakodzera kuti tese umwe noumwe mutungamiri matiri kubva pasi pamusoro tive neshungu dzokuti musangano wedu uhwine maelekezo atakatarira nawo.